Suve Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPI, takabatana nemamwe maorganizations akaita sezwala, Wilson Zimbabwe Human Rights Forum, takaendesa mutungamiriri wenyika kumatare edzimhosva dzepamusoro-soro mushure mekunge varatidza kuti vari kutadza kufifila zvinotaurwa neConstitution of Zimbabwe pa section 1756 and 80 iyo inotaura about gender equality apo pavanenge vachiappointa macabinet ministers. Mukatarisa mucabinet medu madzimai mashomanana, pavakaappointa cabinet yavo madzimai aingova 6 chete out of 20, izvo zvinoviolata constitution yedu, so takaendesa nyaya yedu kuhigh court.
Dare redzimhosva rakatambira nyaya yenyu here? Rakati
takangomirira kuti tinzwe kuti zvii zvichabuda mukoti iyoyo, sezvo isusu tiri kufila kuti nguva yakwana kuti madzimai akwanise kuwanikwa achipinda mapositions akaita semakabhineti, kuitawo MPs nemacouncillors vachipinda mapositions ekuti vakwanise kutora chinzvimbo chavo che50% sezvinotarwa neConstitution of Zimbabwe.
Sei masvika panhano yekumhangarira mutungamiri wenyika kumatare edzimhosva?
Izvi hatisiri sutega tiri kutozviita kukinya madzimai anoshandawo basa rakafanana neredu rekukurudzira kusumudzirwa kwemadzimai. Vakawanikwa vachiendesa hurumende yavo kukoti, uko kwakasvika pakunopirwa mutongo wekuti President Kenyatta vanofanirwa kudissolve parliament yavo kuti izadzikise zvinotaurwa neconstitutional yavo zve50% mapositions all my leadership positions kunyanya muparliament kuti ange ari emadzimai.
Munofunga kuti muchabudirira here?
Tichangoramba tichingopushawo tichida kuto make sure kuti madzimai awana zvinzvimbo zvavo, vazvimiririre vega. Pane zvese zvinonetsa madzimai nevanasikana, vakwanise kuzvimirira vega vachipusha zvinhu zvinobhenefita ivo neZimbabwe yose.